Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina 17 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu, 313. Zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya. Rimwe sangano remadzimai rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuru kuti vaenzane pahuwandu nevanhurume, kwete zvakataurwa navamunangagwa nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu, 313, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuManicaland nemunhu mumwe chete muHarare. Nezuro zvakare vanhu mazana maviri ane makumi maviri nevanomwe, 227, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, uye vose vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi, vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevashanu, 85, vafa nechirwere ichi, ichiteverwawo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevaviri, 32, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nechimwe, zvine mazana manomwe ane makumi mana nevapfumbamwe, 11,749. Vapora munyika vachiita zviuru zvipfumbamwe zvine mazana manomwe nevaviri, 9,702. Tauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vanoti zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya, vachisimbisa kuti hurumende yakagadzirira kuti vana vadzoke kuchikoro munandira. Izvi zviri kuuya apo vamwe varayiridzi nevabereki vari kuti vana vanofanira kumbomira kuenda kuzvikoro kana hurumende isiri kukwanisa kuvavheneka vose kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Pane vana vechikoro nevarayiridzi vanosvika mazana mashanu vakabatwa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vandoro.
Bazi reprimary and secondary education rinoda kuzivisa veruzhinji, kunyanya vabereki vane vana vari kuprimary nesecondary, kuti zvikoro zviri kuvhara musi wechishanu 18 zvita 2020.
Saka zvikoro zvinozovhurwa riini vandoro?
Zvikoro zvichazovhura musi wa4 ndira 2021. Apa patinokurudzira kuti vana vese vemuECDA neB, magrade 1 kusvika grade 7, maform 2, maform 3, maform 4 nemaform 6 vange vari kuchikoro. Nyaya dziri kutenderera pamafura mhepo dzesocial media dzanga dzichiti vana vari kuzovhura zvikoro musi wa18 ndira anova manyepo.
Ari kubva kupi manyepo aya sekunzwa kwamuri kuita?
Manyepo iyaya anongotenderedzwawo nevamwe vanenge vasina kutaura nebazi reprimary and secondary education. Tinokurudzirawo kuti vana maform 1 venext year vachange vachivhura musi wa9 February, unowa 9 kubvumbi 2021. Ava vachapinda form 5 vachazodzokera kuchikoro kana maresults awo emazamanishoni avari kunyora aange abuda.
Mutauriri webazi rezveutano vataungana ndoro vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Blessing abatavo mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou.
Zvino hazvina kumira zvakanaka muzvikoro nokuti COVID-19 yakakandira mazai ikatandavara serunyemba muzvikoro. Maboarding school akawanda yakatekeshera kuna natonga dhai, kuna nadhaya dhaya, dinofunga munoziva kuna John Twala, kwese kuna matopos, kwese kuna nachinoyuku. Saka dambudziko guru ririko ndorokuti vana ava vabatwa nechirwere muzvikorumu. Havana kutestwa vakawanda, asi vakawanda vari kurwara.
Asi katiri kunzwa kuti zvikoro zviri kuvharwa mangwana nemusi wechishanu. Harisi danho rakanaka here?
Zvikoro zvingavhara neFriday, asi dambudziko guru ndorokuti vana ava vakabatwa sezvakaitika izvi voita sei. Nokuti zvava zvakanaka kuti vateste vachipachikoro, toona kuti kana vane utachiona kuda vangasara vari muquarantine. Pane kuti iko zvino tava kuchiti vana ava vavhare zvikoro vachinotapurira vabereki. Nokuti zuva nezuva zvatiri kuona rezvekuti zvikoro zvakawanda zvinongoramba zvichiti zuva nezuva zvinomuka zvinzi nhasi COVID yavapapa, kungava kuna naRoosevelt, kungava kuna nadanga mvura, kungava kuna nadhadhaya, kungava kuna Tafara High dzekuna naTriangle. Saka zvava zvakanaka kuti tione kuti vana vatesta muzvikoro umu. Pavanodzokera kudzimba toona kuti tingachengetedza upenyu kana kuti vasapa kuti chirwere chitekeshere. Uyezve panozovhura zvikoro muna January panenge pachidazve kuti titeste vana vechikoro varairidzi, ndokuti tione kuti tarwisana nedenda iri ratekeshera ratinetsa rinoita mutema rege muZimbabwe.
Chii chinozoitika semaonero enyu kana izvi zvikasaitwa zvamurikurudzira?
Tisidaro tichapera nechirwere ichi, ende uye tichazonetseka nokuti health system yedu haina kunyanya kusimba. Tinofanira kunge tichikwanisa kuti tiite tracing masosi eCovid aya. Zvino zvatiri kungoita ndezvekuti tinongoti pane pazonyanyisa ndopo ndotonotesta, owanikwa kuti matesting kits ari kutoshotawo. For example, dhadhaya haine vana vari over 1000, asi hurumende yakawanikwa ichingowana matesting kits okutesta vanhu 47. Watesta vanhu 47, 32 wowanikwa kuti vari positive. Saka zvaa zvichida kuti tiwane matesting kits anotesta vana vese, toona kuti tingaenda mberi sei.
Asika bazi rezvedzidzo riri kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, uye vari kutarisira kuti zvikoro zvinovhurwa pasina matambudziko kutanga iro gore rinouya.
Vana vandoro havadi kuti vaudzwe kuti vatadza, vanoda kupa muenzaniso kuti zvinhu zvakanaka muchechetere mvura yeguvi. Ivo muchikoro muchitonetsa pazvikoro zvese zvakawanda, pane vana vangoitwa quarantine asi havana kutesta vanava, vanenge vangorwara varwarisisa vachikosora. Saka isu taichiona kuti zviri nani kuti tione kuti matesting kits arimo muzvikoro totesta vana vasati vaenda kuti tidzivire vabereki, uyezve pavanozodzoka todaro. Asi vana vandoro havazvioni zvese izvi, vachayeuka bako mvura yagasa.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano re Women's Academy for Leadership and Political Excellence kana kuti WALPI rinoti haritambiri zvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa maererano nevamiriri vechidzimai muparamende nemumakanzuru. Vachitaura mumusangano webato ravo repolitibro, vaMnangagwa vakarumbidza hurumende yavo vachiti inochengeta zvigaro zvikamu makumi matatu kubva muzana kuti zvive zvevanhukadzi muparamende nemumakanzuru. Mukuru weWALPI Muzvare Stabile Dewa vaudza Studio 7 kuti izvi hazvisi kutambirwa nemadzimai emapato ezvematongerwo enyika ose, sezvo vanhukadzi vachida kuti zvigaro izvi zvigovanwe pakati pevanhurume nevanhukadzi muparamende nenomakanzuru half half kana kuti 50-50.
Nezuro kwakabuda information mashoko ekuti President Mnangagwa vari kuda kuintroducea quota system yemadzimai elocal authority macancellors kuti pamacancellors ese ano electoral 1958 pawanikwe pane mamwe maseats achazoiswa pamusoro peipapo 30% anenge achireserverwa madzimai. So isusu chiri kutinetsa chekutanga tafara kuti at least vari kuzviona kuti madzimai ari mumacouncil positions mashuma less than 250 out of 1958. Ndozvangotifadza kuti at least vazviona kuti madzimai mashuma about 14% of macouncillors ese.
Saka chindonetsa apa chii?
Chiri kutinetsa ndechekuti constitution yedu yeZimbabwe tikatarisa section 1756 and 80 inotaura about nyaya yegender balance kuti mucabinet munofanirwa kunge mune 50% madzimai, muparliament munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mucouncil munofanirwa kunge mune 50% madzimai, mupresidium nemaleadership positions ese. Asi chiri kushamisa ndechekuti varida kuramba vachisa zvigamba vachisa tinoti pachirungu mapiecemeal measures kukurudzira kuwanikwa kwemadzimai maleadership positions kunze kwekungoti vazadzikise zviri kutaurwa nebumbiro remutemo iro riri kutaura nyaya dzegender balance.
Imimi nesangano renyu manga makatarisirei?
Sisu sandakatarisira kuti kana vafunga zvekuti kulocal authority kumacouncillors kunge kuchiwanda madzimai ngavangoimplementa zvekutaurwa neconstitution. Izvo zvinobva zvadhivhaidha 1958 masits nepakati tiwanikwa vakadzi vachiwana 979 vamwe vachiwanawo 979. Zvo chiri kuitika ndechekuti vanhu havasi kunyatsoziva kuti information yakamira sei kuti tiri kutenga zvishoma zvatiri kupuwa zvi 30% hazvikwani nekuti haungawedzere masits pamusoro pe 1958 kuti tichawedzera mamwe 30% pamusoro. Maproblems atiri kuona ari kukota system yemupala parliament yemas extra seats tisitsa yekuti madzimai anongopuwa masits 60 emumhepo asina maconstituencies. Ndovatichangoona futi kucouncil madzimai akungopushirwa achibviswa kumawards chins ende kumasits enyu akareserva.
Sezvisingagadzirike zvinhu izvi chinonetsa apa chii?
Chinonetsa ndechekuti president havakonsulte vanhu vakawanda kuti vanzwisise kuti madzimai ari kunyatsoda chii. So isusu tiri kuivamba 30% tichiti tiri kuda zvekutaurwa muconstitution zve50%.
Asi hazvisi zvinhu zvinotora nguva here zvinofanira kuitwawo zvishoma zvishoma?
Hationi sezvinotora nguva zvekuti vaimplemente 50-50 nekuti nguva iri kupedzwa kuchisuggestwa kunzi constitution iamendwe nemari dzese dziri kushandiswa. Zvinotongotora nguva pfupi pfupi kungoti maelectoral provisions arimo muconstitution ka angoalainwa neconstitution neelectoral act angopowa power kune zeki kuti ingorejecta maparty political party list anouya asingaratidze ku 50% vakadzi ne 50% varume. Bhuwe chiruramba chichinetsa ndechekuti patinotarisa kuparliament pavari kuda kuamenda constitution vachienda extenda proportional representation yemadzimai 60 aya havana vanhu vavakabvunza. Even madzimai chaiyo ekuzanupf haasi kuida, madzimai ekuopposition haasi kuida, madzimai maaspiring leaders haasi kuida. Saka zvinobatsire kuti titore nguva tichingoisa zvigamba zvigamba tomboti zvigamba futi kuparliament toisa futi zvigamba kulocal authority ngavangobuda pachena akavangotaura kuti isusu 50% hatisi kuida because isusu takatsewawo kuti tori redi kumobilisa madzimai kuti asavhotere mapolitical parties asingarespekte nekupromota 50% nekuti tanoita nekuti tirambe tichingoramba tichipushirwa mapositions ari kuzasi. Izvo zvitarisei kana mukatarisa muone ward chaiko macouncillors ada kuedwa aya 30% anenge achiita chii asina mawards sezvirikungoita mapr mps ekuti anongopinda haana maconstituencies havana mari yecdf havana mari yekudevelopa maareas avanogara havana vanhu vavanoreprezenta vanongonzi imi muri kurepresenta province yese. Izvo zvinhu zvatinofunga kuti kutochinyirwa chaiko semadzimai. President kana vari serious vanyatsori genuine panyaya yekuda kupromota marights emadzimai ngavangopinda kamuconstitution vongotarisa kuti inoti chii panyaya dzekupromota kuenzaniswa kwemukana pamadzimai nevarume panyaya dzeleadership vongoimplementa ka izvo izvozvo nekuti kana vazviimplimenta zvichabata kubvira kumusoro kusvika kuzasi panenge pasisina need yekuisa zvigamba zvigamba zvekungoratidza kuti vakadzi tango kufadza izvenyu but chokwadi ndechekuti madzimai anenge asina power
avo vange vari mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nezuro mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaparura zviri pamutemo bhuku rakanyorwa neumwe wavatevedzeri vavo vaConstantino Chiwenga. Bhuku iri iro rinonzi Goose Agenda, the United Nations Security Council and the Ethic of Double Standards rinonzi rakabuda muongororo yavakaita kuti vapiwe degree repamusoro kana kuti PhD neUniversity of KwaZulu-Natal muSouth Africa. Vanodzidzisa kutapwa kwenhau paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti upenyu nemagariro avachiwenga atinoziva haaratidzi pfungwa dzingabudisa degree repamusoro iri vachiti pane mutauro wakafanana newakambotaurwa mushure mokupiwa degree repamusoro iri kwakaitwa amai Grace Mugabe. Vanoti panofanirwa kuitwa ongororo yekuti zvikoro zvinozivikanwa zvinopa madegree aya sei kuvanhu vanozivikanwa kuti havangakwanisi kuvawana vega. Taedza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vatafadzwa mugwadi tikatadza.
Hatina hatifunge kuti bhuku racho riri kubva mupfungwa mavo. Tinodaira kuti pane akanyora bhuku racho. Pamwe chete negwaro rePhD rawakanyora kuvachizopuwa iye inonzi PhD kuno kuKwaZulu-Natal. Handifunga kuti pane munhu angadaire kuti ndiwo wachengo chaiwo.
Asi Professor Mukasa, sei muchidaro, handiti pane chikoro chapamusoro here, handiti pane university yakavapa PhD irere.
Zvinoda chaizvo kuongororwa izvozvi kuti upuwe PhD ka unofanira kunyora gwaro rine pfungwa itsva ogomira pamberi pebato remaprofesa uchipindura mibvunzo yezvawakanyora. Hatimbodairaba kuti wachiwengwa munhu anokwanisa kumira pamberi pemaprofesa epayunivhesiti wachipindura muchirungu. Munhu wese anoziva chirungu chawachirungu. Iyi nyaya inoda kuongororwa chaizvo. Ndiwo weKwaZulu-Natal wakawapa sei gwaro iri rePhD. Zvebhuku izvi hazvinobotishamisa bakuti pane akavanyorera. Hawasi wanhu wane pfungwa dzingawape PhD.
Saka munofunga kuti zvese izvi ndezvemanyepo?
Kutaura kwavo mupublic upenyu hwavo hwese hauzviratidze bakuti munhu ane hurukuro yegwaro hawana ba. Panyaya iyi isibhesi kungokanganwa.
Avo vange vari muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadiko mure Studio 7. Pano umwe munhu akambokomenda anichaziva hangu kuti ndirini asi pane mamwe programs enyanda akamboteerera achiti Monzora naKupe vane marriage of convenience. Asi maonero angu aya inenge yakupera marriage yaya. Kana zvikafamba zvakanaka
Ha 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 ha. Angwadari pa Studio 7. Ino ndine chichemo. Chichemo changu uo ndinongoti uo. Kuna mai venyika mai Mnangagwa. Tengo kumbira uo. Sene angu ndawa ne murivo. Ndawa ne maveji mai Mnangagwa. Tengo kumbira uo kuti mutibatsire uo. Pane vanorarama one utachiona mai Mnangagwa tirangarire ivo ezvino Christmas yosvika titombozivi vamwe kuti chinonzi Christmas chii. Taingokumbirisa home munangawo tiyeuke ivo vedu ve kunyanya vangu inivo ndiri chirikadzi. Ndaingokumbirisawo mundisvidzirawo chichemo changu kuna mai munangawo ndatenda angu.
Studio 7 makadiko vana mukoma Jonga namukoma Danonuka Wande namukoma Blessing Zulu nazisimave ndinoti mose kwazuwai nemufaro wangu mukuru. Ini ndiroda kutaurawo nemurume anga achitaura pamakusena apo achiti isusu vezano tinototonga kusvika zvanaka. Vezano hatitozivi kuti vanhu vari kuenda kune dzimwe nyika vari kutsvagei. Ivo vamwe vari kune dzimwe nyika ikoko, vanhu vemusouth africa kana kupi europe kupi, vangauyawo here muzimbabwe vachiti tinoda kusvaga chirubatsiro, vangapuhwei muzimbabwe? Chaunowana muzimbabwe chii chaanowana muzimbabwe? Kana zvakakunakira umba makwewo izvi kuda unondorwiya muriwo usina makuta, asi kuti hameno chaunonyanya kusapota ndonga vane kuhwa zvetisheti zvisina kana nekwazvakananga. Ngaafunge, ngaaonewo kuti upenyu hwake hwakamira sei achiita unhu hwakaipa kudaro. Vanhu vanoenda kune dzimwe nyika, handi kushayiwa chekubata muzimbabwe, handi hamuna chekubata muzimbabwe. Anotaura zvinhu zvinogumbura chaizvo, anotaura zvinhu zvinorwadza. Chii chinoitwa namunangarwa nachifa nezara? Vanhu vari kutambura nezhara, vanhu vari kufa nezhara, vanhu vari kuita sei nezhara? Asi unototi pamberi nezanupf waona zvakanyanya kukodzera, chii chakambonyatsoona pazanupf? Ngaafunge mhani, fungawo mhani. Vanhu vari kurwadziwa, vanhu vari kutambura, vamwe vari kushandiswa kuno sekusouth kuno, tikushanda semadhongi, kushanda kuita sekuti hatina misha.
Kwazuwai, kwazuwai, kwazuwai mhuri yezimbabwe, kwazuwai, kwazuwai vabereki. Musanyeberwe nebato iro rana kupe iro iro. Bato iro iro ibato rakagadzirirwa kuparadza mamwe mabato. ZANU-PF hamuizivi here kuti kana taakutaura zvemaerection taakutaura kunosvika kumaerection, pachamuka mapato akawandisa. Vanhu vezimbabwe ipapo ndipo pavasingazivi, pachamutsiwa mabato hobho ane chekuita nenhau yekudestroya main opposition. Saka vana veshanduko hatifaniri kukanganiswa nezvinhu zvakapusa, hatifaniri kuvhiringidzwa, tinofanira kuramba takananga kuchinangwa itsika yezanupf. Akupe uyo akabhadharwa mari uyo ari kudya nezanupf. Hapana, mucharangarira mutambara here imi vanhu vezimbabwe? Mutambara akaita sei paya? Hapana, apa tozviziva zvitagara nazvo. Kupe kupiko ana monzora ndova rikutoshandiswa zvavo akatofunda chikoro zvimushe mushe, asi zvavakuita zviratidze kuti munhu akaenda kuchikoro. Iko zvinoizvi onai zvaakuitika manje, kana kuti tichimuwerenga kuti monzora uye hatichatombomuzivi.
Aiwa, ndinoitwa tawanda takutaurawo pamusoro pebhajetiro rakaitwa navamutumi muvero. Sokuona kwangu ndonenge ingori bhajeti renhamba bhozi tarautaa bhajeti racho rakaiswa kumabhondi. Isusu toziva kuti bhondi rinoluza value each and every day. Kana izvino tatasa value vakaisa 420 billion bhondi, but akadai konzeraswa kumaus ozi almost 2 billion. Saka hapamborina nezvebhajeti zvinapo. Almost education chache inotoda 2.5 billion USA kutazoti health. Saka itimizi hapambona nezvebhajeti apa. Dai vadzoka zvakare muparliamendi vaisa bhajeti ravo kumaus zvitori nani, just because bhondi iroro patozosvika pamiddle of 2021 bhajeti ravo rekerai useless. So hatichatodzokera kumastrike futi kuti one. Sana chikokumbira uri dai zvaibvira mutumiuve ngavadzoke vataure bhajeti ravo in us esa bhajeti ravo kumaus. It makes sense than kuita zvavakatiitira.
Kwazuwai vana vezimbabwe nevashamarari vedu. Ini ndiri kusouth africa, ndinonzi Tobias, ndichandobva kuzaka. Ndaidawo kupindura murume uyo ataura achiti kwanzi tinongoramba tichingotonga isu mazana. Iwe wakaenda kuamerica kana kuti wakaenda kusouth africa kubotswana kana kunamibia, wakangoenda nokuda kwako kwete zvekuti munyika munotamburiwa. Unobva wati hatisi kutambura isu, takatogara. Wakaenda nekuda kwako murume hama, rega ndikuudze upenyu zvinochinja gorera uchasangana navo nazvo uchazozviona kuti zvinorwadza kana makagarika mune zvamunowana musafungidzira kuti vanhu vose vari kuzviwana ndanga ndichikumbirawo kuti muzvizive izvi zvokuti kuwana kwamunoita kusiri kwose kunoita vanhu vose hatina kuuya kuno nokuda baba sori izvei kumashoko enyu mwari akuropafadzi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera vatereri tatarisana nekrismas negoredzva munoti kuhama neshamwari dzenyu tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kana kutumira mashoko kuvamwe ndapota please taurirai nemazwi ari pamusoro vamwe venyu vanoita zvezevezeve zvinotadzisa kuti maaudio avo tiashandise mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gurukota rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMike Pompeo vanga vari kuMiddle East uko vanoti pane nyaya mbiri dzakabuda dzakakosha panzendo idzi. Nyaya yekutanga yakabuda yakakosha ndeyekuti nyika dzakawanda mudunhu iri dziri kuda kudyidzana neIsrael pasi pechibvumirano chinonzi Abraham Accord. Nyika dzanyorerana chibvumirano neIsrael dzinosanganisira Bahrain, United Arab Emirates neSudan. Chimwe chechipiri chakabuda chakakosha ndechekuti nyika idzi dziri kuwirirana kuti Iran iri kukonzera kusagadzikana mudunhu iri. VaPompeo vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha zvikuru kwete kudunhu iri chete asi kuti pasi rose. Vanotiwo nyika dzakawanda dziri kuvatenda kwese kwavari kufamba nekuda kwekudyidzana kuri kuita United Arab Emirates, Bahrain, Sudan neIsrael. Vanoti zvibvumirano izvi zvakakosha munyaya dzekudyidzana nebudiriro. VaPompeo vatiwo zvibvumirano izvi iyambiro kuIran kuti zvekuda kuzviita bhuru mudunhu zvapera vachiti ichasara yega iri pamhene isina kana shamwari. Vatiwo kugadzirisa kunetsana pakati peIsrael nePalestine kwakakosha zvikuru kuunza kugadzikana mudunhu reMiddle East. Vatiwo zvibvumirano zveAbraham Accord zvakakosha kuunza runyararo kugadzikana nebudiriro muMiddle East nepasi rose. Aya mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana nenyika dziri muMiddle East uye maaverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Kira kumonasi ariko kubudasi ungave kuborote usimure usanyare tinosangana kumbare nekuti chitsaru chemumwe chicha chemumwe sakanongedza nechikuru
pero kambo kanobva kuna King Shady neurombo hwanje naho hama dzangu kuti mungafa makaonavo mutrauzi wangu mubhero here handifunge kudaro sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafane chirwere checovid-19 muzimbabwe vave mazana matatu ane gumi nevatatu 313 zvikoro zviri kuvharwa mangwana zvichizovhurwa kutanga kwegore rinouya rimwe sangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoti rinoda vamiriri muparamende nemumakanzuro kuti vainzane pahuwandu nevanhurume kana kuti 50-50. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Danonoka Wande ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.